Isu sevashandi vehurumende vezveutano hatisati tapiwa mukana wekutaura naemployer wedu Innova Health Service Board kwemwedzi dzinosvika idzo 14 kubva gore rakapera kusvika pari nhasi taane mwedzi 14 tisina kumboita musangano nehurumende neHealth Service Board Innova employer wevashandi mahealth workers. Izvi zvaita kuti zvitishitse patiri nhasi kuti hatizivi kuti kune chiri kuitika, hatizivi kuti chii chiri kuitika, hatizivi kuti pane mari dziri kuda kubhadharwa kana dziripo, hatidzizivi nekuti hatisi kupiwa mukana wokutaura naemployer, takavharirwa panze.
Asi sevatungamiri vevashandi pane zvamaitawo here kuti hurumende itaurirane nemi? Zviri kufamba sei?
Taedzazve tanokazve pari zvino izvi pamwedzi idzodzi dzandataura tanyora matsamba anodarika 5 tichiedza kukumbira kuti titaure navo, havasi kuda kutaura nesu. Izvi zvabva zvatisvitsa pakuti vashandi vese vehurumende atingati mahealth associations patakasangana sawa 17 June 2022 takanga tichisvika kuma 23 associations vanomirira vashandi vehurumende vezveutano vakasiyana siyana.
Makabuda nechibvumirano chekuti kudi?
Ipapo pamusangano iyoyo takawirirana kuti zvakafanana kana baba vasiri kuda kutaura newe, vasiri kuda kunzwa zvichemo zvako, vasiri kuda kuti utaure pari kukurwadza, zviri kukushungurudza, unopedzisira wangoita chero zvawaita zvaunofunga kuti ndizvo zviri right. Saka vashandi vakawirirana kuti nemuvhuro havasi kuzoenda kubasa. Saka ndizvo zviripo endi ndo zvitoripo izvozvo.
Asika tiri kunzwa gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachiti hurumende yakagadzirira kugara pasi nevashandi nekuvawedzera mari. Pane nhumwa here yambobva kuhurumende kuti itaure nemi?
Hatina nhumwe yabva kuhurumende yatambotambira inotaura kuda kutaura nesu kana kuda kutiunganidza kuti titaurirwe kuti mashandiro nemararamiro nemuhoro dzevashandi vehurumende wezveutano dzichanga dzakamira sei. Danho rakataurwa navamuturi Ncube rekuwedzera vashandi mari idanho rakanaka, idanho ratinotambira nemaoko maviri. Chakakosha ipapo kuti mari yacho ichawedzerwa zvakadii, ichawedzerwa nemari, nekuti tiri kuona isusu kuti mari iri kutambirwa nevashandi emaRTGS imari isiri kukwana. Imari iri kungochinja zuva nezuva, tinongomuka rate rachinja, black market zvinhu zvatochinja, zvinhu zvaakukwira, zvekuti vakanyambowedzera mari ari maRTGS mari iyoyo haizokwani panopera mwedzi.
Saka zvii zvamuri kutarisira kuti vaite?
Saka isu tinotarisira kuti kudai vamutuli vawedzera mari vachinja vashandi vatambira nema US dollar, mari yema US dollar iri nani kukwira kweiri kuita, haizofanani neZimbabwean dollar. Saka tinovakumbira kuti kudai vatarisisa ipapo vawedzera mari yevashandi nema US dollar zvaiva zviri nani, kana kuti vakwanisa kupega mari yevashandi nema US dollar then vobhadhara nemaRTGS vachienderana nerate rinonga riripo mwedzi nemwedzi. Zvinova izvo zvinogona kusanatso kuita zvakanaka sezvo takatarisa malogistics kuti zvinonga zvakufambiswa sei. Zvobva zvatidzosa futi mukuti ngavabhadhare mari nemaUS dollar inova mari inotenga, inova mari inokwanisa kuchengeteka, nekuti zvinhu zvese zvimwe zviri kuchajwa nemaUS dollar.
Mungapa muenzaniso?
Tikatarisa marentals, tikatarisa transport, tikatarisa even chokudya, tikatarisa even maschool fees, zvikoro zvakawanda zvinotopega mari yayo nemaUS dollar. Tikatarisa even mauser fees muzvipatara vaakushandisa maUS dollar, kana kuti at bank rate, at prevailing rate for that day unonga waenda kuchipatara.